zviri kubuda musarudzo hazvisi kundishamisa ba ma midterm elections muno ma America nekuti tikatasa nyaya yeupfumi wazhinji muno ma America wasikufara ba kuti iri kufamba sei uye pane zvichirwere chakanyuka chakabva ku West Africa chinonzi Ebola uye kune kurwisana kuriko ku Middle East nyika dzakafana ne Syria uye ne Iraqi kune grupu rinozviita ISIS wana wasikunzwisisa ba kuti zvinozofamba sei muno ma America saka izvi ndandichizvikarira kuti sarudzo idzi vanhu vanenge vachirangidza kunyunyuta pamusoro pemutungamiriri wenyika wachibudikidza nevanhu vanenge vari vakavamiririra munzvimbo dzavo.
Chii chingadzidzwewo neZimbabwe kana neAfrica pamaitirwo akaitwa sarudzo idzi?
Tine zvizhinji zvekudzidza isusu kuAfrica kuZimbabwe kuti sarudzo dzinokosha vanhu vanofanira kutsanangura zvido zvavo vachitsanangura vachisarudza vanhu vanenge vachida. Kana pane nyunyuto inenge iripo vanhu vanoenda kunosarudza mutungamiriri kana vatungamiriri vavanenge vachida kuitira kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka.
Tichitarisawo kudyidzana kwenyika dzemuAfrica neAmerica asi tichinyanyotarisisa panyaya yeZimbabwe, munoona zvinhu zvichichinja here nenyaya yesarudzo dzanga dzichiitwa idzi?
Zvinhu ndinoona kunge zvichati chinjei nekuda kwekuti sarudzo dzapo idzi dzinoreva kuti maRepublicans ndovaakukwanisa kutonga zvese kuti wanoti Senate yese vaakutonga ndo yanga yakamira chete and House of Representatives vanenge vanayo futi. Ndinovimba zvichaita zvakanaka kuti pachaita kutaurirana pakati paPresident Obama neSenate yavo uye neHouse of Representatives kuita kuti vaone kuti vanofamba sei pamwe chete.